Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 21/2019 makaterera kustudio 7 neferinyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi musakanganwa kuti tiri kubuda live izvozvi pafacebook peji yedu yevoa shona ini ndini tanonoka hwande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi
musi wechishanu varayiridzi vachange vakaungana pamahofisi emubati wehomwe yenyika vamutuli nguve vachiratidzira yatiri kuti zuva rinonzi repayday funeral vachichema mari yavo iyo yakabiwa navamutuli maticha aisitambira kuma $500 vaakutambira $30 saka izuva ratazvipira kuti tichange tichinochema pamahofisi pavo tichichema kupera kwemari yedu
sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa rinoti richaratidzira muHarare richienda kumahofisi avamutuli nguve nemusi wechishanu
mheri yakabhanwa hurawa yakazanwa ndo tonight masvingo enenge yabhanwa hamisiwa nekuitina mitare inenge yabhanwa Harare yakabhanwa Friday so is not a burning political crisis so economics don't work where there is no confidence economics don't work where there is a political crisis economics don't work in a war
bato remdc rinoti zviri kuitika muzimbabwe zvinoratidza kuti munyika hamuna utongo hwejekerere tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc sangano rinomirira varayidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti richaratidzira pamahofisi egurukota rezvemari vamutuli nguve nemusi wechishanu mutungamiriri wesangano iri vaobert masaraure vaudza studio 7 kuti nemusi wechishanu varayiridzi neavo vanotsigira zvichemo zvevarayiridzi vanofanirwa kupfeka mbatya nhema sezvo uri musi wokuchema kufa kwakaita mari yemihoro yevarayiridzi tabata vamasaraure kuti tinzwe zvizhinji
zvikoro hazvisi kuzovhurwa kana nyaya yemuhoro isati yagadziriswa nenyaya yekuti maticha hachisina kana chekufambisa kuti adzokere kumabasa kwacho maticha haangaindidzokere kumabasa achitadza kuendesa vana vavo kuzvikoro saka nyaya iyi haisati yachinja zvikoro hazvisi kuzovhurwa varayiridzi havasi kuzodzokera kumabasa ndosaka tiri kuti patiri pazororo kudai timboisa puresha kune vabati vehomwe kuti vagadzirise nhuna dzedu zvikoro zvisati zvavhurwa nenyaya yekuti hatidi kuti vana vedu varasikirwe nedzidzo hati third term mitemo iri busy inonyorwa mazamanishoni hatidi kuti vana vedu vatadze kunyora mazamanishoni nenyaya yekuti vadzaridzi vari kuratidzira saka tiri kutarisira kuti tikaisa puresha paholiday ino nyaya dzedu dzinogadziriswa tokwanisawo kuvhura zvikoro zvakanaka asi kana vatadza kugadzira tichasara tisina imwe option kunze kwekutora mabasa zvikoro zvotadza kuvhura
akushedza indiani uye mashedzerwa zvivi
tanga tadedzwa naregulatory authority kana kuti dispo weHarare Central uyo anga achida kunzwisisa nyaya yeprotest yedu yatiri kuita musi wechishanu yepayday funeral tavatsanangurira mafambiro atichaita nenhunha dzedu nechinangwa chedu zvino ivo tawirirana navo kuti maunion zvomene akafanana nemakereke akafanana nepaitwa ndufu haamirire kukliwa nemapurisa kuti aratidzire asi ivo vatanga kutaurawo zvichikonzero zvavo vakakumbira kuti dai manga maguta hamuna kumira zvakanaka tikati isu hatisi kuzomhanya neguta rose tiri kungoenda pamahofisi yavamutuli vanove mubati wehomwe yemari yatinoda ende tichange tiine mamashavo achange achichengetedza runyararo chimwe chavanga vachitaura zvevanga vachiti vamutuli vacho vanenge vasiko kuhofisi kwavo tikati hai isu kwatiri hatisi kuda kungoona ivo chete tikuda kuonana nehofisi yavo saka tichange tichiratidza takatarisana nehofisi yavo tozosiya gwaro renyunyuto redu kuti zvinyunyuto dzedu dzigadzirwe mushure mekutaura ikoko tazonzi timboenda tichazodanwazve kuti tirambe tichitaura nyaya iyi isu atina dambudziko nekuramba tichidzokera kuno vatsanangurira zvinhu zviri pamutemo zvatichaenderera mberi kuita musi wechishanu.
Zvamuchaenderera mberi kuita nemusi wechishanu zvakaita sezvipi vamasaraure?
Musi wechishanu varayiridzi vachange vakaungana pamahofisi emubati wehomwe yenyika vamutuli Nguve vachiratidzira yatiri kuti zuva rinonzi repay day funeral, vachichema mari yavo iyo yakabiwa navamutuli. Maticha aisitambira kuma $500 vaakutambira $30. Saka izuva ratazvipira kuti tichange tichinochema pamahofisi pavo, tichichema kupera kwemari yedu tiine chishuwo chekuti vachange vachizogadzirisawo nyaya iyi. Tiri kukurudzirawo vave ruzhinji vemuzimbabwe kuti sezvo vasingakwanisa havo kuti join us vapfekewo zvitema vachichemawo kuparara kwaita mari kuirodwa kwemasalari vachibatana nesu nenzira iyoyo. Asi vadzidzisi vazhinji vachange vakaungana pamahofisi avamutuli kubva na10 mangwanani kusvikira na5 mausiku.
Mutungamiriri weatuzi vaobed masaraure vari parunare nestudio 7. Zvichakadaro, sangano revarayiridzi reprogressive teachers union of zimbabwe rinoti kana hurumende ikasagadzirisa zvichemo zvevarayiridzi, nhengo dzaro hadzisi kuzodzokera kumabasa pachavhurwa zvikoro kotoro inouya. Munyori wesangano iri varaymond majongwe vakabudisa nezuro gwaro rinozivisa nepakamira sangano ravo danho re Progressive Teachers Union iri rinouya panguva iyo gurukota rezvevashandi nemabasa amaisekai nzenza vakazivisa svondo rino kuti vachasangana nevamiriri vevashandi vehurumende kuti hurumende iise patafura zvainazvo zvemwedzi mina yasara iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamajongwe pamusoro penyaya iyi.
Tiripo ndechekuti varayiridzi vakawanda vari musangano reptz nevamwe vakawanda vatiomirira vaganu vanenge vasingatombozivi kuti tinovamirira vari kuchema-chema kuti ha upenyu hwaoma, iye zvine zvitogeti rakwira fees chaidzo chaidzo hatigoni kubhadhara, vanorwara mumhuri dzedu hatigoni kuvaendesa kuzvipatara, renda hatichagoni kubhadhara, mvura hatigoni kubhadhara, peturo haichatengi chinhu. Saka varayiridzi vari kuti aiwazvo kana tisina kupuhwa mari inokwana ngatiburitsiranei pachena kuti hurumende iri kutadza kujustifya kuti masalaries ava kuramba vachitaura ekuti cushion helmet kana kuti chii vachitauraramba vachingopa masalaries aya haadresi machallenges ane vashandi iye zvino. Saka tiri kuti aiwa kana mari isina kuwedzerwa panotanga kotoro yetatu varayiridzi vanenge vasingagoni kuenda kubasa. Saka izvozvo kana vasina kuzvicherekedza titaura kuti tichasvika pastage yekuti kana pachitokandiranwa magumo achakandwa, nekuti tiri kutaura izvokuti kana tatemerese zvakaita izvo ndobavuruma hurumende yaakudedza shamwari dzayo dzainotamba nayo vachipanana maheu voita misangano yekunyepera vashandi kuti tigadzirisa zvinhu, kwobuda mashoko iwaya kuti hurumende yatu ichawedzera vanhu mari. Saka zvinhu izvo zvinhu zvinenge zvichinoita kuti kana zvisina kugadziriswa sekutaura kwatiri kuzviita, haa ndiri kuona kuti runoita nechakutanga.
Chii chitsva chamungati muri kuendesa mberi? Tichiona kuti ndo zvamangara ma muchingotaura kubva kotoro yapera.
Zvakafanana nemunamato, kana muchinamata kuna mwari handisi kuda kuita blasphemy kuti kunamata kuna mwari, aha ndiroo tingotaura kuti zvatiri kutauraka the repetitiveness kuramba tichidzokorora kuratidza kuti kuna vanhu vakutiteerera hatina chisva chatiri kutaura. Salari yaitamurwa maticha muno October 2017 yanga iri 480 US kana 500. Salari iyoyo haina kumbonyanyochinja, vaakutitambisa ratidzi yeti 500 iyoyo. Kureva izvo kuti taitanga tichienda nebank rate iripo mari ingadai iri kuma 4000. Saka ndozvakuma kuti vataure kuti vachiona nyaya yavo chaiyo chaiyo, kana ticha ari kuramba achinzi anotambira 500 school fees yemwana wake waakabara pachikoro paanodzidzisa chizi 4000, vari kureva here kuticha achagoni kuendesa mwana wake pachikoro paanoshanda chekutanga. Ticha unge vechadhini salari yake yaakutadza kutenga 110 repeturu kana aine motikari ine tengi rinopinda 70 liters. Tobva ipapo totiticha pamba panga achirodza makore esaya haachagoni kupabhadhara yepamusara pekuti mari yake haisina bara. Chingwa chaichacho salari yaticha haigoni kuti ikwanise kutenga 50 loans zvechingwa pamwedzi, asi ticha iyeyi umwe chete 1985 aigona kutenga mota, aigona kutenga imba, aigona kuti iye paari anoendesa mwana wake kuchikoro aigona kuzvitengerawo motokari. Haasi ticha iyeyi haana chaanogona kuita. Chokwadi ndechekuti patasvika iye zvinezvi ndikuona tisingawirirani nepamusana pekuti haa ticha atambura. hatifanani takanyarira zvinhu zvichitiomera sezvazvakaite.
Tiri kunzwawo kuti hurumende ine urongwa hwekukupai mari kana kuti yekukupai zvavanofunga kuti vanazvo svondo rino. Zvii zvamungatarisira?
Ngavazive kuti kune vari kutambura vari kumubatsose nemuromo vari kutadza kurarama. Saka ngavazive kuti mutambo wavari kuita uyu vanhu vari kuvaziva ende kumberi uku hanioni zvinobuda zvakanaka nemaa ekuti vanhu vachasvika pachinje kuti kufuri kumadhebuku nekuti hatingarende kunyeterwa kunzi ndichakupai mari mari isingaendi.
Munyori weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vanga vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kuratidzira kwebato rinopikisa reMDC kwange kwakarongwa nhasi mumasvingo kwarambidzwa zvekare nemapurisa. Asi mapurisa, mauto nevasori vakatoendeswa kuguta iri kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Mapurisa akarambidza kuratidzira muHarare, Bulawayo neGweru pasi pemutemo wePosa. Kurambidza MDC kuratidzira uku kuri kushaurwa zvikuru nenyika dzekunze uye vanorwira kodzero dzevanhu vachiti zvinoratidza kuti Zimbabwe inombunyikidza kodzero dzevanhu uye kutyora bumbiro remutemo. Asi vanoona nezvemutemo mubato reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti hapana mitemo uri kuchorwa.
Handitenderani navo nokuti matare ari kupa decision aya akaitwa mubumbiro redu reconstitution. So kana vasina kugutsikana nezvakataurwa nedare reHigh Court vanoapila voenda kune rimwe dare reSupreme Court vachidaro. Kana dare reHigh Court richinge ratonga rinenge raongorora raona kuti zvinokodzera kuti vambomiswa kuita zvavanga vachida kuita. Plus matare ari kutozviziva kuti izvo vanhu vemDC vanohwanda neright yokuti toda kudemonstrata vachida kupwanya zvinhu zvavanhu zvavamboita mhirizhonga dzose dzesure dzaita kuti vanhu varasikirwe neupenyu nezvinhu zvavo. Saka kana vanhu vachinzi mubumbiro vane mvumo yokudemonstrata, mvumo iyoyo inofanira kushandiswa ichitarisirawo futi kodzero dzeruzhinji zvavanenge vachiita zvokanganisiwo ruzhinji here ruchida kuitawo mabasa aro risingadi kupinda mudemonstration iyoyo. Saka dare record ndo rinoenzanisa kuona kuti zvii zvakanakira nyika panguva yega yega.
Asika ivo vari kuchema chema vachiti mapurisa zvaanofanira kuita kuchengetedza vanhu nezvivakwa zvakakosha, kwete kuti mapurisa anokwanisa kuya kuzomisa kuratidzira asi asingakwanisi kuchengetedza zvacho zvavanoti zvinopwanya.
Hatina mapurisa anogona kumira nomunhu wese wese vachiona kuti haana misikanzwa yaanoita. Asizve ndosaka taka mubumbiro makaiswa matare kuti kana vanhu vakafunga zvakasiyana vari vaviri ngavaende kudare ropa chitongwa kuti zviri nari panguva yegega nezvipi. Kana zvatongwa nedare zvatongwa, isusu sevagari vomunyika tofanira kutevedzera zviri kutaura matare edu nokuti akapuwa chipo chogona kuongorora matima iri yenyaya voona kuti zvakanaka ndezvipi.
Vamunyaradzi Paul Mangwana vange vari parunare muHarare. Asi vachipindura mumwe mutevedzeri wemutungamiriri webato reMDC vatendai biti vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika zvinoratidza kuti munyika hamuna utongo hwejekerere.
We have to resolve the political problem. We have to properly resolve dambudziko remaelections akabiwa. We have to resolve dambudziko remunhu mwana weZimbabwe mutema ari akatsamwa. Parisai vanhu vakatsamwa nekuti madhemo aya ari kubhanwa. Nenyu kana muchiti makawina election mune popular. How do you ban my processes? Gweru yakabhanwa, Bulawa yakabhanwa, tonight masvingo inenge yabhanwa, hamusiwa musechina mitare inenge yabhanwa, Harare yakabhanwa Friday. So we've got a burning political crisis. So economics don't work where there is no confidence. Economics don't work where there is a political crisis. Economics don't work in a war zone. And for all intents and purposes, Zimbabwe is a war zone. The constitution is suspended. Section 59 years of people. And for all intents and purposes, MDC yato bano, nisi mbili mbani kuchu urumi mbeji. So kana mchita shi zuhu zahiri, zahiri wana nasimiti nana bota, nana vosta, hakuna kwa mnuhinda ni ekonomi. And regrettably, kwa tiri kuku.
Saka, bato renyu richaita sei vabiti kana mapurisa ni matara ya vachiramba wachikurambiza ya kuita kuratidzira kwa muru kuda kuita.
Vanu hindi Zimbabwe wane kodzero dzavo. So nezvimbabwe vacharamba vachishingirira kuti kodzero dzavo dzinge dzinorespektwa. Chihurumende chinofanira kuziva kuti just like Ian Smith could not stop change here. Emmerson Mnangagwa is not going to stop change here because vanhu vakatsama, vanhu vakagumbuka, vanhu vari kutambura. So zvese zviri kutaurwa izvi nezviri kuitwa nematare nezviri kuitwa nemapurisa hazviregedzeba kuti vanhu varambe vachipusha kodzero dzavo. So as a matter of fact, there will be more demonstrations by the MDC. As a matter of fact, there will be more notifications by the MDC. But this regime must be aware. Chihurumende chinofanira kuziva kuti ukaramba kutaura nemunhu, woramba kuti munhu avhende, woramba kuvhurira munhu nzira dzekuti aseme, munhu anopedzisira asisina choice but to resort to extra legal means of expression. Ndo zvakakodza kuu ya November 2017. Vanhu vanga vadzvanyirirwa sozvo rikazopedzisira ratora pfuti rikabvisa raitonga. Izvi zvekuti pangangoitwa musangabere kuti zvakare muZimbabwe hazvisi zvingabva zvoshamisira vanhu because vanhu vavharwa political space and mushoja munhu ari kurwadziwawo. Mushoja gore rakapera aitambira $500. Nhasi akutambira $500 bond notes. $500 bond notes yaa $50. The $50 yarowa musangabere weinflation. So that we've got a serious crisis.
Mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC Vatendai Biti vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News rinoti mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump havasi kutambira chikumbiro chavaEmmerson Mnangagwa chekuti zvirango zvakatemirwa vamwe vakuru vehurumende nevamwe veZANU-PF pamwe chete nemamwe makambani zvibviswe. MuHerald, hurumende yeZimbabwe inoshora zvakataurwa nehurumende dzekuEurope, America, Australia neBritain idzo dzakashora hurumende yeZimbabwe pamusoro pekurambidza vanhu kuratidzira. Hurumende yeZimbabwe inoti inokatyamadza zvikuru nekupindira munyaya dzeZimbabwe kuri kuitwa nenyika idzi. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kazai vanhu vaStudio 7 makadiko. Zvinongotaurwa navo vanonzi anagadzira chiri mhanzi ava kumanaka ngasadaromba. Amarotarota anhu avasotochochora kodzero dzevanhu here vanhu veZANU-PF zvari kuita kungoponda vanhu kungosunga vanhu kungodindini. Hanga vasadaroba nyangwe mari dzacho dzichivanakira dzeZANU-PF dzavanoryaka. Ngavasadaroba kumana because ruzhinji rweZimbabwe ruri kutambura ivo vega ivava ndo vari kungodya ndo vari kunakirwa nezvinhu. Uyezve vamwe vanhu vari kutaura pastudio zvo vachiti hei chamisa chirege pawakazvanya chamisa hamborina pakambodzvanya. Kudiwa ndechekuti ZANU-PF chete ingorega chete zvairi kuita izvozvo. Uori kuba mari vachidya vega vachiita mapurazi akawanda wanda. Munoona zvinhu zvakafanana neizvi vachingotora mari dzehurumende vachidya semushongomusana. Izvo ndo zvinokuraya nyika semuzongodongoti hei MDC yazodai hei zvazvodai. Nokutadza kutotungamirira chaiko chaiko kutungamirira chaiko chaiko haizigoni ZANU-PF. Chainongogona kungoti hei kutongwa kwaro hei kutonga kwaro tichingotonga tichingotonga. Pazviri kutongwa zvacho hapana because vanhu vari kufa nezara vanhu vari kutambudzika nyika mari hamuna maticha asi kuhora. Vanhu vari kufa nenzara muZimbabwe saka hamana musadaroba vakomana. Chero muchiida henyu ZANU-PF vachi but chimbofungaiwo shangaiwo mamboreizena mana.
Ini ndingafara chaizvo kana mukandipurera audio. Ini ndinoitwa game changer Timoyo. Ndiri muJohannesburg. Chinondinetsa panyaya yemuZimbabwe ndechekuti vana mutodi pese paanotaura anongotaura zveMDC. Pese paashama muromo wake anongoshama zveMDC. Kupa vachazotiwo ivo apa ndipo patakonewawo ndopatakanganisawo apa ndepapi nekuti chese chavari kungotaura ingori MDC. Vanagadzira chirumhanzu changu funga kutaura chesa ni kutaura shevarungu. Kupacha tuwa apa ndo patakanga nisawo isu nde papi. Tuda kunzawo ipapo. Tuda kunzawo ipapo. Tivo pachao pacha tuwa kanga zawe zano. Kupacha tuwa ndiwe wakone wawande papi. Nasi right now warukura mbiza mademo nyika yese. Kutasa itwa wano chikei. Vano warukunye ya kubachikei ya vano. Tukubachikei varu kubachikei vano. Gava sunungure vano. Gawareke vano warati zire. Kana wachidiwa ne vano. Shisha wone kwa pako ya zote. Vana wana kuyenda kunorati zire.
Hello, West the 7. Indini believe Mangena and Rikuno Cape Town, Western Cape. Zirikuit when one was unpief is as Nakumira Mosh. Varukono control and Yaka water Zaku Voregasavan with a demo. Suko Nakutin Jakaipa Zingaiti. Gavaxi and anyone waited demonstration here when the Dokura that Avasuku Faranaku Circuiti Kamuni. Pane kuti vanorambidza vanhu vachirova vanhu vachitumira vapurisa vachirova vanhu nekuda kwekuti vatadza kukondrola nyika vonetsana nevanhu vasine mhosva navo
zvakanaka vashamari vestudio 7 zvicho ndinonzi milkman ndiri pasouth africa pajobic apa ndinoda kutaura hangu zvishoma shoma tozviziva kuti studio yenyu haina kusarura haina kuyakarerekera asi vanhu vakaita sa energy mutodo yona vagadzira chiromanza vatauri zvinhu zvinonzikwa vanotaura zvinhu zvisina musoro saka ndo vanhu vachaita kuti vanhu vasanyanya kuda kuteerera kazhinji studio sebecause vanotaura zvinhu zvinogumbura vateereri vanotaura zvinhu zvisina musoro vanotaura nhema dzega dzega ndatenda
maswera ere mastudio 7 apo ini ndoda kumbotaurira hangu uyo murume unonzi Nick Mangwane kuti mupoko pekezera mupoko uya uya waimbotaurawo sekutaura kwaari kuita kwana gumbo ayaya ndaitaura zvekuti nyeyehuyi akatanga kuitaura ndobvatotonga zvinonanzi ivhu racho riri kumba kwake kana kuti ivhu racho ritori ne godi basi basi aitaura zvaari kuita izvi bati izvi zvana mupoko izvi zvakatiza izvizvi haasi kutozikana kuti ari pima ndiyo ZANUPF manje manje uchazonga akuritiza ivhu iroro raari kuda kuganza naro kuti siye nevhu redu uchitaura zvevhu nguva inoi nguva itiri inoi kutaura zvevhu kutaura zvekukoloraini kuti tinokolonaizwa nguva itinoi ndaanhu akazungaira toti zvimwe anhu kufunda kutoita maminista kufunda nakusa hudofo kutaura zvekukoloraindwa nguva inoi sori henyu nokumboritoka mbichana bati tinojairira vanhu ari kutiza ivhu iroro iro vaototanzi ivhu redu ndai anhu ichijairira ndatenda hangu
akadii vashamarari vestudio 7 ini ndiri kutaura ndiri kuno kusouth africa tinodawo kutaura pamusoro pezviri kuita kunyika yedu yezimbabwe tanga ndiine chichemowo chakaite chikumbiro dai vakuru vedu ava vataurirana kupinda kuti vanhu vangokuwara vachisungwa vachishungurudzwa chero zvikazonaka misodzi yedu inongoramba iri pamatama dai vanzwisisawo kuchema kwevanhu dai vanzwisisawo kusungwa nekushungurudzwa kuri kuita vanhu ngavataurirane ivo vachamisa navamunangarwa votaurirana vowirirana chinhu chimwe chete kuti vanhu vaone kugadzikana zvakanaka vazviita
nonzwa kushushikana zvikuru nevamwe vakuru vehurumende vanotaura mashoko anokachamadza mashoko anorwadza zvisingaperi inoshora ndozvakakonzera vese vakaenda kuhondo vazosvika kuda kurwira nyika yavo tiri kurwadziwa nemashoko anotaurwa nana mutodi raramai nekusingaperi makadi henyu vashamarari vestudio 7 noutendai chose nekuti pakwamunoita chirongwa isu mwoyo yedu ine hondo ndatenda hangu mukandiverengerawo audio yangu iyi
ah
Awa vange vari vatereri ve Studio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita ne Studio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318, muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanodzima moto vari kunetseka nemoto uri kubvira muGrand Canaria Island muzviwi zveCanary Islands, uko moto wapisa mahekta zviuru gumi nezviviri ukakonzera vanhu vanoita zviuru zvipfumbamwe kuti vatize misha yavo. Chakakonzera moto uyu hachisati chazikanwa. Dare redzimhosva remauto remuCameroon ratongera varwi gumi kuti vagare mujeri upenyu hwavo hwese. Varume ava vakuru vezvikwata zvinorwira kuti matunhu avanogara anotaura chirungu apiwe kuzvitonga kuzere kubva kune matunhu anotaura chiFrench. Vanoedza kuunza runyararo pakati pehurumende nevarwi ava vanoti izvi zvichakanganisa hurukuro dziri kuitwa dzekupedza kusawirirana kuripo. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Manzwi ekupedzisira akataurwa nemushakabvu Eric Garner ekuti ndiri kutadza kufema akave mazwi akashandiswa nemasangano anorwisa zverusarura paakange achiratidzira. VaGarner vakadzipwa nemupurisa nenzira isingabvumidzwe vakafa. Mukuru wemapurisa muNew York City vaJames O'Neill vaudza vatori venhau kuti mupurisa akadzvinya vaGarner vakafa makore mashanu apfuura, Daniel Pantaleo, adzingwa basa. Rufu rwavaGarner rwakanzi nematare edzimhosva kupondwa, izvo zvakakonzera vanhu vazhinji kuratidzira munzvimbo dzakawanda muAmerica, vachiti vaPantaleo vasungwe pamwe chete nokudzingwa basa. Kudzingwa basa kwavaPantaleo kwatambirwa nemufaro nevanhu nemasangano mazhinji vanoti kunyange hazvo zvakatora makore mashanu, kupiswa kwemupurisa uyu pabasa ndizvo zvega zvaifanirwa kuitwa kare kare nevakuru vemapurisa eNew York City.
Ndanzomere kurira
kasiya
panyo watakundo kushira
watakundo kushira
dianu watunga mira dianu wafunga noti chenesera nzira
chenesa nzira
hazvitetembe nyama tunotetemba pakati pehana chokuita hapana
hapana
kungomirira mere yamangwana
mere yamangwana
munotifudzire napanorwatsamo munotifudzire kune nzira iyo Chomatora ambuya matora sekuru wapana kacheche kauya Chomatora mukoma matora mtazi yenama wandicha egona Nisozi yenda chie manja sataku Tumira ingi rose nitzontaku Iri ngozi eipaita atana ngura Iri njozi yandi kurira ama indagura Diani ya chandi naira Amata petro matwaira Daisi mwafunga nicha chaira
Panorwadza moyo, Winky D achibatsirwa nemuchakabvu Oliver Mutukudzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruva rinoti richaratidzira muHarare richienda kumahofisi avamuturi Ncube nemusi wechishanu. Bato reMDC rinoti zviri kuitika muZimbabwe zvinoratidza kuti munyika hamuna utongo hwechekerere. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isi